Ndino kuchingamidza ine mufaro ndini Evans Zininga ndichiti eino emisoro yenhau dzanhasi chishanu zvita 15, 2017. ZANU PF inopeta kongresi yayo yechimbi chimbi ichitambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri webato uye semunhu achamiririra bato musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vanoti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga munhu wekudanana naye pasina rusarura, danho riri kuonekwa semutsauko mukuru kubva kuna vaRobert Mugabe avo vaigara vakashora Ngochani. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi rose. ZIFA yoyambira vatambi venhabvu vezvikwata zvepamusoro kuti vasapinde mumitambo yemagungano yemitambo yevanonwa doro kana kuti Buzzers Soccer panguva inezororo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weZANU PF Extraordinary Congress. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-1360-6080-15580-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musa akanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musa kanganwewo zvakare kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook pedu, endai pa link iyi www.facebook.com/VOA Shona.